Izvi zvataurwa mudarere Senate nasi negurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi apo vange vachipindura mubvunzo kubva kuna vaDouglas Munzora veMDC avo vange vachida kuziva kuti hurumende yaiziva here kuti kuSouth Africa kwaizoitika mirizhonga iriko uye kuti iri kuita chii mukuchengetedza zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa. Vaziyambi vati pakaita runyerekupe rwekuti vanhu vemuSouth Africa vaironga kurwisa zvizvarwa zvedzimwe nyika asi hurumende yavo yainge isingatsigire izvi.
The government of Zimbabwe relies on the government of South Africa for the protection of
hurumende Zimbabwe inovimba nehurumende yeSouth Africa kuti ichengetedze vese ari munyika iyoyo. Isusu hurumende hatikwanisi kupinda mune imwe nyika kuti tichengetedze zvizvarwa zvenyika yedu, saka ipapa tinotongovimba nehurumende yeSouth Africa.
Asi Senator Munzora varatidza kusafara nemhinduro iyi vachiti hurumende haina kuzivisa zvizvarwa zvayo muSouth Africa kuti zvingwarire mirizhonga iri kuitika pari zvino iyi.
Zvamaiziva kuti ndovichaitika, makadii kuzivisa zvizvarwa zveZimbabwe sezvakaita dzimwe nyika?
Vaziyambi ziyambi vati zvainge zvave pachena kuti munyika iyi muchaita mirizhonga uye vati raive jana rehurumende yeSouth Africa kuona kuti munyika iyi mune runyararo pamwe nekuti munhu wese achengetedzwa.
The information that we had was the South African government was going to ensure that
ruzivo rwataiva narwo ndekwekuti hurumende yeSouth Africa yaizochengetedza vanhu vese vari muSouth Africa, uye tiri kunzwa kuti pari zvino ndo zvayave kuita.
Vaziyambi ziyambi vati pari zvino havazivi kuti zvizvarwa zvingani zveZimbabwe zvakabatwa-batwa nemhirizhonga iyi, asi vati urwu ruzivo rwavanokwanisa kuwana kubva kumuzinda wemumiriri weZimbabwe kuPretoria muSouth Africa. Vaziyambi ziyambi vatiwo Zimbabwe haigona nekupinda muSouth Africa kunochengetedza vanhu vayo, vachiti zvavanokwanisa kuita chete kuudza hurumende yeSouth Africa kuti iremekedze zviga zvayakabvumirana nedzimwe nyika zvekuona kuti munyika iyi maita runyararo uye kuti zvizvarwa zvenyika dzese zvachengetedzwa. Uye vati vakatoita izvi vaenderera mberi vachiti basa remutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa sasachigaro wekomiti yeSADC inoona nezvekudzivirwa kwedunhu iri kuona kuti mudunhu rese mave nerunyararo. Vati nekuda kwaizvozvo vaMnangagwa vachataura nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa pamwe nevamwe vatungamiri vemuSADC kuitira kuti dambudziko riri kuSouth Africa rigadziriswe. Mune imwewo nyaya, meya vechitungwiza vaLove Momaiko veMDC vasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekukonzera mirizhonga pakuratidzira kwakarongwa nesangano retajamuka muna 2016. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vaMaiko vari kuonekwa pamifananidzo vachipisa motikari yeZimbabwe Broadcasting Corporation, uye pane vanhu vauya kumapurisa vachibvuma kuti ndivo. Vati vaMaiko vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.